Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gunyana 11 2024. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vatadzurana nhasi pagakava kana kuti presidential debate. Vachuchisi voramba kuti mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaJameson Timber nevamwe vavakasungwa navo muna chikumi vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Kurwiswa kwakaitwa Ukraine neRussia kowedzera dambudziko rechikafu muZimbabwe nedzimwe nyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vari kumirira bato reRepublican Party vaDonald Trump vatatsurana kuPhiladelphia nevavari kukukidzana navo vachimirira bato reDemocratic Party vaamai Kamala Harris. Vaviri ava vataura nyaya dzekubvisa nhumbu kupinda kwevanhu munyika uye kudyidzana nedzimwe nyika. Mutoro wedu wenhau weVOA Steve Herman anotipa zvataurwa nevaviri ava munyaya yatiri kuverengerwa naIvan Zininga weStudio 7.
Vaviri ava vaita gakava vari pedyo nepedyo pasina vamwe vanhu kunze kwevatori venhau vaivabvunza mibvunzo. Venhepfenyuro yeABC News ichitepfenyurawo kune dzimwe nhepfenyuro zvichionekwa nemamiriyoni nemamiriyoni evanhu muAmerica vari kutarisirwa kuvhota musarudzo yemutungamiri wenyika munambudzi. Amai Kamala Harris vakataura kuvavhoti ukuwo vachipindura kushorwa kwavaiitwa navaTrump, vachiparurawo gwara ravo mushure mekubuda musarudzo yemutungamiri wenyika kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden vachivasiyira tsvimbo. Vati,
"Clearly I am not Joe Biden and I am certainly not Donald Trump. And what I do offer is a new generation of leadership for our country."
Zviri pachena handisi Joe Biden uye handisi Donald Trump. Uye chandinopa igwara idzva rekutungamira nyika ino. Hutungamiri hunotenda mune zvinogoneka. Hunounza pfungwa yekuve netariro pamusoro pezvatingaite pane kugara tichishora vanhu veAmerica.
VaTrump vashora amai Harris vachiti vanoda zveutongo hwegutsa ruzhinji kana kuti Marxist, vachiti ndivo vari kuita kuti munyika mupinde vanhu vakawanda vasina magwaro.
"They've destroyed the fabric of our country. Millions of people let in."
Vaparadza hunhu netsika dzedu. Vari kubvumidza mamiriyoni nemamiriyoni evanhu kupinda munyika muno vasina magwaro akakwana.
VaTrump pasina kupa umbowo vati amai Harris ndivo vakakonzera kuti Russia irwise Ukraine uye kuti hondo ye Gaza itange.
"She hates Israel. At the same time, in her own way, she hates the Arab population because the whole place is going to get blown up."
Akavenga Israel uyezve anovenga nyika dzese dzemaarab nekuti dunhu rese riri kubvira pari zvino. Maarab, maJew, Israel Israel inoparadzwa.
Kuna vaTrump agakava kechinomwe vachiita gakava remutungamiri wenyika, asi ndeke kutanga kuna Amai Harris. Amai Harris vati vaTrump havafanire kupiwa mukana wekutungamira nyika zvakare, uye vatungamiri venyika dzepasi rino vakawanda vanotenderana nemuono uyu kunze kwevanotonga nedemo, avo vati vaTrump vanoyemura.
You adore strongmen instead of caring about democracy.
Unoyemura vanotonga nedemo kwete kusimbaradza utongo wejekerere.
Vanotsigira vaTrump vakaita semumwe mumiririri weFlorida mudare reparamende reHouse of Representatives vaByron Donalds vati Amai Harris vakundikana kuti vataure kuti zvii zvavachaita vakasarudzwa kutungamira nyika.
Kamala Harris, all she did was attack him. She didn't talk about the policies. She didn't talk about her differentiations between her and the Biden administration. When Afghanistan...
Kamala Harris chaita kungoshora Trump. Haana kutaura nezvezvironga zvake. Haana kutaura nezvemutsauko pakati pake na Biden. Pataura nyaya yehondo yekuAfghanistan ati kudi. Hapana kana chaataura.
Vavoti vanodarika zvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30% vanoti vanoziva kuti vaTrump munhu akaita sei, asi vachiri kuda kuziva zvizhinji nezva Amai Harris. Gakava iri raburitsa musiyano pakati paAmai Harris navaTrump sematauriro ava Ted Lieu, nengo yebato remaDemocrats kuCalifornia.
Kamala Harris was presidential. Donald Trump was weird and incoherent.
Kamala aratidza kuti ane chiremera chekutungamira. Donald Trump ange achitatarika kupindura mibvunzo uye munhu asinganzwisisike.
Kunze kwekunge vaita rimwe gakava sarudzo isati yaitwa, gakava iri rakakosha mukuzvishambadza kwevaviri ava kune vanhu vashoma vasara vasati vazvipira kuti vovhotera ani, zvikuru mumatunhu manomwe akakosha pakuti ndiani achatora mhiko yekutungamira nyika gore rinouya. Nyaya iyi yatumirwa na Steve Herman, VOA News, ari ku Philadelphia. Maiverengerwa neni Evans Azininga, VOA Studio 7, Washington DC.
Vachuchusi vehurumende vari kuramba kuti mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Resistance Coalition for Change kana kuti CCC vaJameson Timber nevamwe vavo vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatungwe vachibva kumba. Asi vachuchusi vanonzi vatenda kuti paferefetwe kuti ichokwadi here kuti mumwe musikana akasungwa Nicole Chabata ari kuda kunyora bvunzo dzeOlevo. Arikuda kunyora bvunzo dzeOlevo here kana kuti kwete, kuti paziwe nyaya yekuti opiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Vanhu vakasungwa ava vakasungwa pamba pavatimba kuAvondale muHarare vachipomerwa mhosva yekuda kuita mhirizhonga paiitwa musangano weSADC muHarare. Asi vasungwa vanoti vaida kurangarira zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child musi wa16 Chikumi pavakasungwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta revasungwa ava vaJeremiah Bhamu vanova nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Kaita chikumbiro pamberi pedare chekuti vatimba nevamwe vavo vapiwe chibatiso chekuti vatongwe vachibva. Takatarisa kufamba kwaita nguva kubva mwaka wavakasungwa nezviri kuitika munyaya yavo. Zvinova izvozvo havi kuvapa mumwe mukana mutsva aite chikumbiro ichocho. Vachuchisi vazopindura mauro ano vachizivisa kuti vari kupikisana nechikumbiro chavatimba.
Vachuchisi vari kupa zvikonzero zveapa?
Vachuchisi vari kungoti kunyange hazvo nguva yafamba hapana chachinja.
Tiri kuonawo kuti pane mumwe musikana anga ari kutarisirwa kuti anga achinyora iwo mwedzi unoteerwa wemazamanishon akasungwawo ipapa Nicole Chabata. Nyaya yake iri kufambawo sei?
Nyaya yake iri kufamba pamwe chete navatimba vevamwe vose. Apita isa chichemo ichocho zvakare paberi sedare. Ndo chimwe chenyaya dzatakatarisira kuzonzwa kutongwa kwadzo mangwana. Vachuchisi vati ivo pachezvavo vatuma mapurisa kuti ambonoferefesa kuti vanzwisise nekuona kuti ichokwadi here kuti mwana wechikoro uye ichokwadi here kuti asinyora mazamanishoni mwedzi watakatarisa uno.
Semagweta, muchitaura nevasungwa vari kutiwo vari kubatwa sei vari muchikurubhu?
Vari kuti vari kutorwa sevanhu vakatotongwa kare kunyanya kune vasungwa vechidzimai.
Gweta revasungwa veTCCC vaJeremiah Bhamu vanowa nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare. Kutanga muna 2020, mitengo yezvekudya yange yave kukwira pasi rose, asi izvi zvakawedzera zvakanyanya kubva Russia zvayangotanga kurwisa Ukraine ichida kuipamba musi wa24 kukadzi 2022. Ukraine ndiyo yaitengesera nyika dzakawanda pasi rose kusanganisira Zimbabwe chibage, mafuta ekubikisa negorosi. Asi zvose izvi zvakakanganiswa zvakanyanya nehondo iyi. Matambudziko ekushaya chikafu abva awedzerwawo nemvura yakarambira mudenga mwaka uno. Nonirai Jena anoti panyaya inotevera.
European Council inoti hondo yakapa kuti zvirimwa zveUkraine zviderere nezvikamu 20% kubva muzana, kana kuti 29% kubva muna 2022 kusvika muna 2023. Gorosi rakawanda kubva kuUkraine rinoenda kuAsia neAfrica. Zimbabwe yaimbotengawo fotireza kubva kuUkraine, iyo ichitengesawo fodya, matewe, michero izvo zvamira kubva zvatanga hondo iyi. Asi muna 2022, Russia yakakwanisa kutengesera Zimbabwe fotireza, gorosi nezvimwe. Ongororo yakaitwa nesangano reGlobal Report on Food Crisis inoratidza kuti vanhu mamiriyoni mazana matatu nemapfumbamwe, kana kuti 309 million munyika makumi manomwe neimwe vakatarisana nenzara inotyisa. WFP inoti iri kutadza kutsvaga mari yose inodiwa kubatsira Zimbabwe nedzimwe nyika dzakatarisana nenzara dzakaita seSudan, dunhu reGaza nedzimwe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeGimri Finance vaGilbert Mponda vanoti nyika dzakawanda dzemuAfrica dzinotenga zvinhu zvakakosha kurwisa nzara kubva kunyika mbiri idzi.
Nyaya yekushaya kwechikafu nekudhura kwechikafu yanyanyo afekta Africa nenyaya yehondo yekuUkraine neRussia. Zviri nyanyokonzerwa nekuti nyika dzakawanda dzemuAfrica dzinoimpota zvinhu zvitatu zvinobva kuRussia nekuUkraine. Dzinoimpota fertilizer, dzotenga zvakare mafuta ekubikisa atinoti maedible oils, dzoimpota wheat kubva kuRussia nekuUkraine.
Vamuponda vanoti hondo iri kutadzisa kufamba zvakanaka kwezvinhu izvi, uye zvave kukonzeresa kuti mitengo yazvo ikwire pasi rose.
Even nyika dzingatenge ikoko, mitengo yepasi rose iri kukwira nekuti hondo yakanganisa mafambisiro anofanira kuita zvinhu izvi.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanotiwo
hondo iyi iri kubvongodza zvakawanda nekuda kwekusagadzikana kuri ikoko. Nyika dzaakufanira kutsvaga fertilizer kune dzimwewo nyika dzingangova dzine mitengo yakati kwirei, kana kuti dzingangova nyika dziri kure, zvokonzera kuti mitengo yechikafu ikwire muAfrica.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obeljiri vanoti nyika iri munzara nekudaro inotovimba nenyika yeRussia nedzimwe mukuwaniswa zvekudya nefotireza. Patabvunza kuti sei Zimbabwe iri kutenga gorosi kunyika yeRussia nedzimwe nyika, iyo ichiti yakakohwa gorosi rakakwana, vaJiri vati nyika inoda zvikamu 30% kubva muzana, kana kuti 30% zvegorosi kubva kunze kuti isanganise neinorimwa munyika pakubika chingwa. Asi mudzidzisi mukuru pachikoro chikuru cheAfrica University, Dr. Alexander Rusero, vanoti hondo pakati peRussia neUkraine iri kunyanya kuzviringa nyika dzekuEurope panyaya yechikafu sezvo nyika idzi dziri dura renyika idzi.
Nyika dziri kutamhembe kweAfrica, nyika dzeEurope ndo dzinova idzo matura adzo echikafu, ndiyo Russia neUkraine.
Kunyange chibage chiri kunetsa kuwana, gurukota rezvekurima vaEnthusias Masuka vanoti nyika yakwanisa kutenga chibage chakati wandei kubatsira vanhu vakatarisana nenzara.
Tikazoti vose hurumende isu tinokwanisa kutenga kuti tibatsiridze zviri mudura renyika. Sehurumende yezvino tatenga 300,000 metric tons.
Vamasuka vanoti pamusoro pechibage chavanotenga, hurumende yakabvumira vanhuwo zvavo pamwe nevemakambani akazvimirira kuti vatenge chibage kubva kune dzimwe nyika vasingabhadhare mutero.
Takate zvino munhu anoda kungoti abva achibva nebhazi kuchirundu kana akada kufunga kuti kuzambia kwakachipa ugauye ne 20 kg yake yekuti arye nemhuri yake. Kati vemakambani vakazvimiriria ane chigayo zveupfu vanokwanisa kunotenga kusvika pavanodira vagokwanisa kutitengesera.
Izvi zvinotsigirwa negwaro rakaburitswa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoti nyika yakatenga zvekudya zvemadhora ekuAmerica mamiriyoni makumi mana nezvisere nechiga mumwedzi wachikumi, kana kuti US$48.1 million kubva pamamiriyoni makumi matatu nezvipfumbamwe nezviga zvisere, kana kuti US$39.8 million muna chivabvu. Mumiriri weRussia muZimbabwe vaNikolai Krasnikov vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatanga tavatumira. Sangano reWorld Food Program kana WFP rinoti Russia neUkraine dzinorima gorosi zvikamu makumi matatu kubva muzana, kana kuti 30%, nechibage zvikamu makumi maviri kana kuti 20% kubva muzana zvinodyiwa pasi rose, asi hondo yave kupa kuti chikafu chinetse. Vanhu vemuZimbabwe mamiriyoni mapfumbamwe vakatarisana nenzara, uye nyika iri kutsvaga mari inosvika mabhiriyoni anodarika matatu kana kuti US$3.3 billion yekuAmerica, asi mari iyi iri kunetsa kuwana. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varwi vakawanda vechikwata chekuRussia cheWagner makumi maviri nevatatu vanonzi vakaurayiwa mushure mekurwiswa zvakasimba nechikwata chakapandukira hurumende yekuMali cheTuareg. Vanhu ava mauto aya ekuRussia anonzi akaurayiwa muna chikunguru. Vamwe vaviri vakapambwa. Vakaurayiwa vakawanda vanonzi vainge vaine ruzivo rwakanyanya sezvo vainge vamborwa muUkraine, Libya neSyria. Kurayiwa kwemauto aya kuri kuratidza njodzi inosangana nemauto eRussia muAfrica. Israel inoti chimwe chikopokopo chayo chadonha muGaza chikauraya mauto maviri uye kukuvadza vamwe vanomwe. Chikopokopo ichi chinonzi change chichida kuendesa kuchipatara mumwe musoja anga akuvara. Israel inonziwo yauraya vanhu vashanu mudunhu reWest Bank vayati vanopfurikidza mwero. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navaIsrael mumaganjazi vanobva kwaGudo kuChiredzi mudunhu reChiredzi, asi pari zvino vari kugara kuSunset View muPretoria, South Africa. Vanoita basa rekugadzira materevhizheni echizvino-zvino anenge afa, uye vanoisawo magetsi emudzimba. Gatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ini ndoti gadzira ma flat TV echizvino zvino ndo andino gadzira kana kugadzirawo zvinhu zvinoshandisa moto wezuva nezvimwe zvakasiyana siyana ndo zvimwe zvandinenge ndichingoita so langa zvichingoshandisa moto ndo zvandinoita kana takada kuita kunda kuisirwawo magetsi mukati medzimba dzake ndinogona kutoita basa iroro dzene ndo gadzira asi nekuda kwesituation pari zvino situation iri muSouth Africa aina kuti mirira zvakanaka.
Chii chiri kunetsa muSouth Africa pari zvino?
Chiri kunetsa pari zvino inhau yemapurisa muno muSouth Africa nekuti ngoda kutotarisa mararamiro atinoita hatisisina mapepa ari proper okuti tingashanda muno muSouth Africa nekuti tichatanga taisimboshandisa mapepers ainzi maaslamsis ndo atakashandisa nguva yakati rebei hatisinawo mapassport namaji hatina kuzotombowanawo mukana wekutora mapassport iwaya ari kudiwa chaizvo chaizvo.
Saka zvakukanganisa ei zvakadii?
Zvino ndikanganisa zvakanyanyisa zvisingatomboiti because macustomers angu anosimbouya kwandinogara vaisimbouya vachikeva matv avo nezvimwe zvakasiyana siyana kuti vafambe kusvika pandinogara saka izvi zvavachakwanisi nenhau iyoyo yekuti ukangoonekwa ukabata something unogona kutosungwa ndo zvatovako unogona kutosungwa uye kugara zvevanhu vachimhanyirirwa zvakanyanya kunoku ndo zviri kuti padambudziko uye zvemacustomers edu vakati wandei mabasa akapera vakapererwa nemabasa mumafamuzo.
Iro basa rekugadzira matv ibasa ramakadzidzira kuchikoro here kana kuti makazvidzidzisa omega?
Basa rekugadzira matv iri ndingati handina kuriendera kuchikoro asi moziva kuti mwari pano zvaanoita mune munhu. Ndakatanga ndichigadzira tumaredhiyo asi ndaiita zviya zvokupisa-pisa nemoto kudhara ndifunga ndakatitanga 2008 pandakazenge ndakuona kuti ndakukwanisa kuita basa semunhu wakanga achingozvidzidza ari oga ndakatozonyakuita mukurumbira pana 2011 kuchiinda kumberi zvokuti ndakugadzira kwaliti yemhando yepamusorosoro.
Maane nguva yakadii muri muSouth Africa?
Ndaane nguva ma19 years ndiri muSouth Africa.
Zvinhu zvisati zvaipa maa muchikwanisa kuwana makastoma akawanda zvakadii?
Zvinhu zvisati zvaipa ndaitombowana makastoma akati wandei because munhu wese anga ari prepared yekutakura chinhu chake achiuya nacho kwandinogara chero asina mari waingove otosiya zvinhu zvake ndogadzira paanongoita mari then ndotomuudza kuti chinhu chako ndapedza uye ocollecta chinhu chake.
Saka nekuoma kwaita upenyu zvamuri kutsanangura muri kurarama sei kana musisakwanisa kunge muchirarama nekugadzira matv chete?
Sezvo ndakangosarudza kuti aiwa handikwanisi kuti ndirege kushanda pandinoshanda ndichimirira basa rimwe chete ndaachingoitira zvangu zva zvokuti pamurungu wandinoshandira imwe nguva ndinomboita zvemagetsi-getsi izvozvo imwe nguva ndinoitawo zvokupenda-penda kana pasina basa iroro ndinogona kubatsirawo kukirina muyadhi yake achitongonyora mari yacho.
Vamwe vanogona kuti ko kana zvinhu zvichioma sezvamuri kutsanangura madii kudzokera kumusha?
Nhau inotinetsa ndeyekuti izvo tiri kutarisawo situation iri kumusha kwedu kwatakabva tikada kutarisa pagore rino kune zhara kune zvakasiyana siyana plus zvenhau yemabasa inhau imwe inogona kutitinetsei uye tichiri nevana vanoenda kuchikoro vanodawo kuti vararame saka tinongorambawo tichingonzvengawo tiri mukati menyika ino.
Saka vanodawo kubatai vanokubatai papi?
Vanoda kundibata vanondibata plus 27358 71372 plus 27358 71372.
Avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe chinogara kusouth africa vaisrael magandlazi vachitaura vari parunare kupretoria south africa najonga kandemiri westudio 7. Vaimbova vatungamiri veamerica vanoti vageorge bush vabarack obama vadonald trump nevachiri panyanga vajoe biden nhasi varangarira vanhu vakafa musi wa11 gunyana 2001 pakarwiswa america nechikwata chinopfurikidza mwero chealqaida chikwata ichi chakashandisa ndege sezvombo zvekurwisa america munzvimbo nhatu dzinoti pentagon pennsylvania nenew york asi New York ndiyo yakanyanya kurasikirwa nevanhu vazhinji apo zvivakwa zveTwin Towers zvakaparadzwa nendege. Mumwe wevanhu akaona kurwiswa kwakaitwa muNew York ndimufundisi Chakangwenya vekereke yeSalvation Army. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 nezvenyaya iyi.
Zvakaitika ndiri kuNew Jersey, which is about 30 minutes kubva kuNew York, because ndoko atine camp yedu Salvation Army. Izvaita kunge film uchiona pa TV zvinza Twin Tower yarohwa, yaita kunge film because pakazorohwa ichi 2 ndege padzakazoya dzichi 2 takatenge takatogara pa TV tichiona. So izuva rakaratidza kuti America zveshuwa inyika yaMwari because ipapo takaona kuti maKristu akamhanya zvisingaiti, machechi akazara from that weekend. So I remember that, I'll never forget that, but unoza memory yavanhu inokanganwa kaezvino zvadzokera kuzvinhu zvavo. So I remember that very well kuti it was a very sad day.
Pazuva rakadai imi semaKristu munorirangarira sei?
Kungopostawo panana Instagram ipapa nepana Facebook nekungorimembawo nekungonamata nekungorimembawo, because upenyu hwevanhu hwakawanda hwakabatwa nechiitiko ichochocho forever. Vamwe vakatopedzisira vakurwara, vamwe vakapenga because of that what happened, because vakafa vakafa, but vanga vari surrounding area vamwe vazhinji vamwe vakava disabled, vamwe vakabatana nezvirwere zvakawanda wanda kuburikidza nehutsi, because yakaaffecta area yakakura ye Wall Street district iyoyoyo. So zvinhu zvichiri nanhasi zvichiri kuchemedza vanhu, vamwe mafamilies akatokanganisika zvachose for life. So haisi nyaya inyore zvachose. So tinongorangarirawo nekunamata. Salvation Army tinowana time yatinonamata, and then nongopostawo maFacebook nongoenkarejawo vanhu pamusoro pechiitiko ichocho.
Tinoona kuti chiitiko ichi hachina kuitika muNew York mega, chakaitikawo kune dzimwe nzvimbo, uyezve nhasi tiri kuona kuti vari kuwanikwa ivo panguva ino inguva yemaelections, pane vanhu vari kukampena nezvimwe zvakadaro. Munoona zvichibatwa sei takatarisa chiitiko ichi?
Mapoliticians kando basa ravo rekuda kutamba nemaemotions evanhu, saka vamwe vanongova kutsvagawo kutorawo advantage, but isu sevana vaMwari tinongochema nevanhu vakaaffectwa, nevanhu vakakanganisirwa upenyu, nokuti president naNovember tinenge tana Harris or Donald Trump, upenyu unongoendera mberi, but vanhu vakaaffectwa nezvinhu izvozvo zvinhu zvavanoramba vachisangana nazvo muupenyu hwavo. So tinonamata navo, sometimes you need a shoulder to cry on. So ndozvatinongoitawo izvozvo.
Avangu vari mufundisi Chaka Ngwenya vekereke Salvation Army vachitaura vari parunare kuNew York naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini kumajonga, ndini mukoma Louis kumasvingo. Vedwe daita wanavo vakashinga vane zvivindi vatiudzirewo munangagwa uyo kuti ari kupedza mari taxpayers money achiita marari achitenga machikeni ini maticha asina mari, maticha hana pei, vashandi vehurumende havana pei. Ngaarege kuramba achidero, uri kuponda nyika nevanhu vake vachiguta ivo. Atenda mukoma jonga, saiwo audio yangu iyi mukoma Louis kumasvingo.
Magadi pa Studio 7 vana vashamarari wose vana veZimbabwe, ndi baba chinogurei baba wevanhu. Magadi ko nini tiri kunetseka navabereki? Ndiri kuona hangu vabereki nyika yose vari kunetsa vana vari kunze kwenyika kudiaspora kupi kuti chikafu nzara. Ngopa mainzi navana imimi zvaipo kuvhotera, makanga musingapaoni here pekuvhotera? Mainzi zvaipo kuvhotera maituka vana muchiti vana vapanduka, muchikokorodza vanhu, muchitotengesana kumaruzevha ikoko. Sika kumavillage ikoko makatosvika panguva yekutoita magarage kutowengana, muchiwenganiswa nezanu PF. Iko zvino ndo yakukupai hupfu hwemapfunde akaita brown. Ungati hameno zvazviri, iwo ari kudya fusadza rewhite rakachena kuti mbembembe. Imimi ndima ari kudya zvebrown zvokupimirana futi ka5kg ka5kg. Iko zvino zigi racho riri kudhakwa futi. Imimi ndimi muri kunetsa vabereki nevana vari mumataundi kuti tiri kuda chikafu. Endai motaura kuna munakagwa kuti tipe sadza jena tidye. Ngatenda.
Pa studio seni magadi iko isu vateereri nevadzigiri vestudio seni. Kira 2008 zvakaoma. Aiwa, tinokutendai nekutaura nawo dzechokwadi. Tinosei kuti vamwe havadi Studio 7, tinongotirambai makadaro. Ndakaida kutaura pamusoro pekuti tiri kuva muwanhu vachikomenda kuti vamunangagwa vakavaka parliament hachisicho chipatara ka. Murume mukuru chaiye anofunga chaiye angakomende kuti president vakavaka parliament. Vachivaka pariyamendi muchipatara hamuna mishonga, rodhi dzakafa, vangani vanhu vari kuenda kunorapwa kupariyamendi.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzinei Studio 7 Yesu hatina kwatakarerekera. Vanoda kupinda muchirongwa ichi vachitudza zvavanofunga makasununguka kutumira mashoko enyu panamba dzinoti +12024650318. Asi tinokurudzira kuti musashandise mashoko ekunyomba. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi, tiri kutaura nezvegakava raitwa nemutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris nevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika munambudzi. Aiwa hama wadiwa, kangoma kakaririsa kanoparuka. Nekudaro ngaisiye matambo ndokusiyai mina Taboka Ncube naudze isiNdebele.
So we see.